This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina, chikumi, 26, 2014.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire, nichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Musangano weAfrican Union Summit wavhurwa zviri pamutemo nhasi muMalabo, Equatorial Guinea. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vachikurudzirwa kushandisa pfuti zvine mwero.
Mukoma wemupepeti weSunday Mail, Edmund Kudzai, anomiswa pamberi pedare achipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende.
Vagari vekuchitungwisa vokwira matare vachida kumisa kanzuro yavo kuti isaputse dzimba dzinofanira kuputswa kudzamara yapiwa mvumo yekuita izvi nematare.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Musangano weAfrican Union Summit wavhurwa zviri pamutemo nhasi muMalabo, Equatorial Guinea. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vachikurudzirwa kuti vachengetedze chitsividzo chavakaita chekuona kuti hapana pfuti dzichange dzichishandiswa zvisiri pamutemo panosvika gore ra2020. Sandra Nyaira anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wavhurwa zvine mufaro mukati nasachigaro veAfrican Union amai Nkosazana Dlamini Zuma vachiti mhirizhonga kutonga nedemo nezvimwe zvipingaidzo zvinogadzirisika muAfrica zviri kutadzisa kubudirira kweAfrica, izvo zviri kuvhiringawo kugadziriswa kwenyaya dzekurima pamwe nekuvambwa kwemabasa matsva. Amai Dlamini Zuma vati vechidiki vakawandisa muAfrica havana mabasa, nokudaro vatungamiriri venyika idzi vanofanirwa kuisa mari muzvirongwa zvekurima kuitira kuti kurima kuitwe sezviri kuitwa mune dzimwe nyika dzakabudirira. Vati izvi zvikasaitwa Africa icharamba iine dambudziko rechikafu. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakuridzirawo Africa kuti igadzirise nyaya dzemhirizhonga dzematongerwo enyika nechitendero munyika dzakaita seSouth Sudan, Central African Republic nedzimwe, sezvo nyika idzi dziri kusvibisa chimiro cheAfrica. Vatiwo runyararo chete ndirwo runokwanisa kusimudzira Africa kuitira kuti ipedze nzara nechinanga chekuzadzisa zviga zvebudiriro kana kuti Millennium Development Goals. VaBan vati chimwe chinofanirwa kugadziriswa inyaya yemamiriro ekunze, iyo vati iri kunetsa Africa kudarika nyika zhinji pasi rose. Vatiwo vatungamiriri vemuAfrica vanofanirwa kusimudza izwi ravo panyaya yemamiriro ekunze. Vakoka vatungamiriri ava kumusangano wavachaita wemamiriro ekunze munyika dzichiri kubudirira, uyo uchaitwa muNew York muna Gunyana. Chinangwa chemusangano uyu ndechekutsvaga nzira dzekuti Africa izviwanire chikafu chakakwana uye kuti izvi zvinge zvaitwa mumakore makumi mashanu anotevera. Vatungamiriri vemuAfrica vari kutarisirwa kubuda nezvisungo panopera musangano uyu mangwana. Zimbabwe yakamirirwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, gurukota rezvekurima vaJoseph Made pamwe negurukota rezvekunze kwenyika vaSamuel Mumbengegwi. Musangano uyu wakakosha zvikuru kuZimbabwe sezvo nyika iyi iri kugara yapemha chikafu sezvo chiri kurimwa munyika chisiri kunatsa kukwana. Sangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti munyika maiva nevanhu vanosvika mamiriyoni maviri vaida rubatsiro rwechikafu muna kurume, asi huwandu uhwo hunogona kuva wadzika sezvo vanhu vakakohwa zvirimwa zvavo. Ndakamirira Studio 7 muSipopo, Malabo, muEquatorial Guinea, ndini Sandra Nyaira.
Let's go, let's go, let's go, let's go.
Mukoma wemupepetwe bepa na ure Sunday Mail, Edmund Kudzai, va Philip Kudzai, vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yakafanana neye munin'ina wavo. Mutoro wedu na Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Va Philip Kudzai, vanove mukoma wemupepetwe bepa na ure Sunday Mail, va Edmund Kudzai, vamiswa pamberi pedare ra Major Street nhasi vachipomerwa mhosva yakafanana neye munin'ina wavo yekuronga zvekupirigura hurumende pamwe nekushambadzira mashoko anosvibisa zita rehurumende vashandisa peji rinonzi Baba Jukwa riri paFacebook. Mutongi wedare vavakai chikwekwe vati musungu agare muchizarira kusvika musi wa 7 chikunguru pavakatarisirwa kudzoka kudare. Vachikwekwe vati womusungu aende kudare pamusoro reHigh Court kana achida kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Izvi zvinotevera mashoko egweta rehurumende vatawanda zvekare, avo vati nyaya yakatarisana nemusungwa yakakura kwazvo zvokuti pamutemo hainganzwikwe namajistrate. Izvi zvabvumwa negweta remusungwa vaadmire Rubaya. Zvichakadai, chikumbiro chakasvitswa kudare navaEdmund Kudzai chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chakatarisirwa kunzwikwa mangwana. Mapepa avo akasvitswa kudare muchikumbiro chavo, vaEdmund Kudzai vanoti vakasungwa sezvo pane vamwe vakuru vakuru vari muzanu PF vari kutyira kuti ivo vaKudzai vangangoshandisa unyanzvi hwavo munyaya dzemakombiyuta kubudisa pachena kuti vakuru vakuru ava ndivo vaitumira mashoko kuna Baba Jukwa. VaKudzai vari kuramba kuti havasiriwo vari kuzviti Baba Jukwa paFacebook. VaKudzai vanoti vakanga vaishanda pamwe chete nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika pamwe nemapurisa kuti vatsvage kuti Baba Jukwa ndiani chaizvo, uye vanoti vakasungirwa umbo hwavakawana mutsvagiridzo yavaiita iyi vachishandisa unyanzvi hwavo. Mapepa ekupomera vaEdmund Kudzai nemukoma wavo mhosva ari pamberi pematare anoti vaviri ava vakange varonga kupandukira hurumende kana ZANU PF yabiridzira musarudzo dzakaitwa gore rapera. Vakabatwa nemhosva, vaviri ava vanogona kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwavo hwese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America.
Mapurisa anoti wandu wemhosva dziri kuparwa nevanhu vadzikira munyika, asi kubatwa chibharo kwevanasikana kuri kuramba kuchienderera mberi. Vachitaura nhasi pachirongwa chekupedza zvidzidzo kwemapurisa anodarika mazana mana muHarare, mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vati mhosva dzinoparwa dzadzika nezvikamu gumi nezvina kubva muzana. Asi vanoti mhosva dzekubatwa chibharo kwevana dzakwira kubva pa1384 pakati pemwedzi wandira nachivabvu gore rino gore rapfuura kusvika pa1494 munguva imwe cheteyo gore rino. Vachihuri vashorawo mapurisa nekurova kwaakaita mapurisa masvondo mashoma apfuura muHarare, vachiti ichi chiitiko chisina kunaka uye chisingafanirwe kunge chichiitwa nevanhu vanonamata. Tungamiri ngomo Studio 7 abata nengo yedare reparamende Muzvare Tavita Kumalo, avo vanoshorawo zvikuru kubhinywa kwevanasikana kuri kuramba kuchienderera mberi munyika.
Mashoko akadaro anotishungurudza kana mai, because nyaya yekuti vana vanobata zvigaro zvogwadza nemhaka yekuti tose toziva kuti pane mukondombera. Zvakutoreva kuti vana ava takutovauraya nekuvazadza mukondombera. Saka mastatistics akadaro anotishungurudza zvokuti.
Mungati senhengo dzedare reparamende muri kuita zvese zvamunofanirwa kunge muchiita here kurwisana nedambudziko iri?
Nhengo dzeparamende tiri kuita zvatogona nemhaka yekuti mitemo iripo inotarisana nenyaya dzokushungurudzwa dzokubata zviparo zvevakadzi, vanakomana, vanamasikana. Asi nyaya iripo ndoyokuti hongu mitemo iripo, asi vanhu vacho vari kubatwa zviparo vakadzidziswa here nekodzero dzavo? Kozi zvakakosha kuti vadzidziswe kodzero dzavo, vazive kuti kana vakushungurudzwa vanoziva zvokutaura, uye havanonoti kuti vachengetedze nyaya yacho nemhakuti vanotya votoziya kuti hakuna munhu mukuru ane kodzero yekuti vabate bate muviri nhengo dzemuviri miviri yavo dzisingafaniri kubatwa nevanhu vakuru saka totofanira kuona kuti muzvikoro umu nyaya iyo ingaitotanga kutengeswa kuti vana vadzidziswe bvuko zvaakuitika munyika muno zvakutotishungurudza kuse takuti takupererwa nenyaya yekuti vari kubata zvibhara
avo vanga vari muzvare Tavita Kumalo. Nhengo yeparamende inogara yakashora zvikuru kubatwa chibharo kwevanhukadzi vanga vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7.
MDCT inoti mapazi ehurumende mazhinji haasi kubhadhara mari dzaanofanirwa kubhadhara kumakanzuru mazhinji emunyika. Bato iri rinoti izvi zviri kupa kuti makanzuro aya atadze kunyatsoshanda zvakanaka sezvaanotarisirwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House nhasi, munyori anoona nezvematunhu muMDCT vaBlessing Chebundo vati makanzuro mazhinji ari kurasikirwa nemamiriyoni emadhora anoraudzira zvichitevera kusabhadhara kuri kuita mapazi ehurumende mazhinji mari dzaanofanira kubhadhara kumakanzuru.
Saka zvazvinoreva ndezvekuti izvo makore ose ari kupfuura hurumende haisi kubhadhara madepartments ese anoroitirwa mapurisa, masoja, maministry departments, maofisi avo nemaofisazi zvavanenge vachishandisa imomo havasi kubhadhara. Saka mari idzodzo dzoita sekuti makanzuro edu kana oda kuti achipa sevhisi kuvanhu okundikana nekuti mari dzakawandira kuhurumende havachagoni kudara kuti hurumende haisi kubhadhara. Over and above that, kune mari inofanira kubva kucentral government ichienda kumakanzuro. Kakaita saministry of health yaisikapiwa budget netreasury inobvisa chimwe chikamu chichienda kunoritira mahospital ari mumakanzuro. Vanana zinara vanofanira kubvisa dzimwe mari dzinoenda kuti makanzuro anomendena maroads kumaindastry kunobva mari kauno kumabasa uku kunogara vanhu kwavokuku vachiomari dzemotikari hakuna chiri kuuya. Saka madepartments akawanda anofanira kuti ape sevhisi haasi kupa, madepartments akawanda anopiwa riritiro nekanzuro haasi kupa. Saka zvotisiya tava panguva yakaoma kuti makanzuro namakanzuros akwanise kuritira.
Vachebundo vatiwo izvi zvave kukonzera kuti makanzuro mazhinji munyika atadze kuwanisa vagari kugara kwakanaka.
Asi chimwe chanyunyuto chabuda makanzuro ndechekuti zvokwadi chiri nomuriri waheregedzi chombo wanisa pakupindira munoziva nyaya dzana mahachi muno muHarare dzokuita zvinhu zvinoumwero pamusoro unotaridza kuti havasi kuadministra mari zvakanaka iye anopindira ichi musadaro. Saka makanzuro anga ichinotogadzira sei izvo zvakadaro. Saka semusangano tavavimbisa kuti tichaedza kuita zvose zvatinogona sepati iri official muZimbabwe kuti tigadziridze tichinetsana nezanupf nemhindu dzakasiyana-siyana kuti vawane mwero wokuadhiresa zvinhu zvinozvinakira vanhu vezimbabwe.
Vachebundo vaburitsa mashoko aya zvitevera musangano waitwa nemutungamiriri webato ravo vaMorgan Tsvangirai nemakanzura ese emunyika akasarudzwa akamirira MDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano revagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust rinoti ratuma magweta aro kuti apikise danho rakatorwa nekanzuro yeguta iri rekukwira kudare repamusoro richida kuti ripiwe mvumo yekuputsa zvivakwa zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo munzvimbo dzisingabvumidzwi. Mutauriri wesangano revagari iri vaMavelas Kumalo vanoti kanzuro yakatora danho iri isina kutanga yagarawo pasi navo pamwe nevamwe vose vane chekuita nekanzuro. Kanzuro yechitungwiza nezuro yakakwira kudare reHigh Court ichikumbira mvumo yekuti iputse zvivakwa zvinonzi zvinogona kusvika kuzviuru gumi nezvina zvinonzi zvakaitwa munzvimbo dzakaita semapani pamusoro pepombi dzemvura nedzimwe nzvimbo dzisingabvumidzwi. Kanzuro inonzi yakabvira kare ichida kuputsa zvivakwa izvi asi yakazomiswa nedare remagistrate muchitungwiza iro rakati kanzuro yaigona kuita izvi isina mvumo yematare edzimhosva. Studio 7 yaedza kubata munyori wekanzuro yechitungwiza vaGeorge Makunde asi vadzima nharembozha yavo vachiramba kupindura mibvunzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaKumalo pamusoro penyaya iye.
Chekutanga ndechekuti tinoti hongu kanzuro seorganization yakazvimirira ine mvumo yekuenda kudare ripi neripi rainoda zviri pamutemo muZimbabwe. Asi chechipiri zvakaitwa neka kanzuru zvinotigumbura nokuti vakazviita izvi vachishandisa mari dzevagari vemuchitungwiza vasina kugara pasi nevagari kuvatsanangurira kuti ndo zvavaakuita. Saka tinoona iri kanzuru iri kurwisana nemastakeholders ainofanira kunge ichigara nayo vachitaurirana vowirirana kuti matambudziko emumusa wechitungwiza opedzwa nenzira ipi.
Saka muri kutambira sei chiitiko ichi? Mune matanho amuchatora here?
Hongu, tatotora matanho are kuti tatotaura nemagweta edu kuti vange vachidzivisa chiitiko ichi tiri kukumbirwa kudare nekanzuru tinge tichiitika nokuti chiitiko ichi hachienderani nezvakabvumiranwa nevagari pavakaita zvavo necouncil nemamwe mastakeholders emuchitungwiza. Hazvisirizvo zvakabvumiranwa kuti zvinge zvichiitika izvi.
Tinoonawo kuti imi manga manyorerawo gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo pamusoro penyaya iyi. Pane zvati zvaitika here?
Vachombo havana kupindura tsamba yedu kusvika mazuva manomwe tetavapa akwana. Saka tatigweta redu pari zvino richitora matanho ekuita kuti vachombo vapihwe masamanisi vadaidzwe kudare kuti tichiona kuti pamwe vanganzwisisa nyaya iyi kuburikidza nematare kwete netsamba dzataivanyorera.
Tiri kunzwa kuti maive nechekuitawo nekupiwa kwenzvimbo dzainzi dziri kuvakirwa zvisiri pamutemo idzi. Mungajekesa here ipapo?
Mumapepa andinawo ekudare akasevwa navamatsikidze, ini ndiri kunzi ndiri respondent ndakamirira chitungwiza residence trust kwete seumwe wemaland barons. Asi zvisinei, ndingade kuti vagari nemamwe mastakeholders edu vazive kuti nyaya iyi ndatoti gweta rimwe retsamba bepandau reherald nekuvoluntary media council of Zimbabwe nekumisa Zimbabwe kuti ini handina kufara nezvaitwa nebepandau reherald.
Vanga vari mutauriri wesangano revagari vechitungwiza residence trust vamavilas kumalo vari parunare muchitungwiza.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
China iri kuenderera mberi nekurwisa kwainoti magandanga mudunhu rekumawirira reJiangxing, uko yatongera kugara mujeri vamwe vanhu vapfumbamwe. Masangano enhau ehurumende anotiwo mitongo yapiwa iyi iri pakati pemakore matatu nemakore gumi nemana. Vanhu ava vakasungirwa kushambadza chitendero chejihad kufurira vanhu kuti vazvipatsanure pamwe nekukonzeresa ruvengano mumarudzi.
Gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vanoti zvakakosha zvikuru kuti Russia mumaawa ari kutevera iudze vari kutsigira kupatsanurwa muUkraine kuti vakande zvombo pasi. VaKerry vataura mashoko aya vari muParis mushure mekusangana nemumwe wavo wemunyika iye vaLaurent Fabius.
Dare remuJordan raburitsa musungwa muparidzi anozivikanwa nekushanda neAl-Qaeda Abu Qatada, uyo anga achipomerwa mhosva yekurwisa chikoro chemuAmerica chiri muAman. Dare iri rati nhasi hapana umbo hwakati tsvikiti panyaya ari kupomerwa.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na9pm kusvika na11pm. Kana muri paWiztek, tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Channel Zim inoteererwa nguva dzose pasatellite TV, smartphone nepaintaneti inoti www.channelzim.net. munyika munonzi maita mutauro wakanyanya pamusoro pekudzidziswa kwemitauro muzvikoro. Vamwe vagari vekumateveleland vari kuchema chema kuti dunhu ravo mune varairidzi vakawanda muzvikoro zveprimary vasingatauri chindevere. Vanotiwo varairidzi ava vakanganisa zvakanyanya mutauro wechindevere izvo zviri kuita kuti vana vakawanda vechikoro vakundikane muzvidzidzo zvendevere.
Asi vamwe vari kutiwo kubva bumbiro remitemo zvarati Zimbabwe inocherechedza mitauro gumi nemitanhatu kusanganisirawo Kalanga, Nambia, Ndau, Shangani, Tswana nesign language, hapana kana chaitwa nehurumende kuona kuti mitauro iyi yadzidziswa muzvikoro. Tonga chete ndiyo yakwanisa kuti itange kunyorwa pabvunzo dzegrade 7. Vakuru vehurumende vanoti vane chido chekugadzirisa dambudziko iri asi hapana mari yacho. Ko dambudziko iri ringagadziriswa sei? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weCollege Lecturers Association of Zimbabwe vaDavid Dzatsunga nevaive murairidzi uye nengo yeparamende vaFelix Magalela Mafasibanda. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafasibanda.
Saka tinoona panenge pane gwara rakarongwa kare kuti mutauro wechindevere upwanyiwe netsika dzavo, nokuti tinoona vana vemuno mumateBereland vari kudzidziswa nevadzidzisi vasingazive kana mumwe chete wechindevere. Ukaenda kuBhinga kune Tonga, ukaenda kumateBereland North kune Nambia, ukaenda kuPlumtree Matebele South kune Kalanga, kuGwanda kune Venda, Tuto ndiyeri muGwanda. Hatizi kureva kuti ndevere neShona ndiyo yega nechirungu. Saka tinoona kuti rinenge dambe vana vari kufeira, vari kunzi havana kupasa kumatebele South, vakapasa zvikoro 6 hazvina kubudisa mwana 1. Tikaona kusecondary school zvikoro zvacho zviri maruva, hakuna science, hakuna malaboratories, hakuna mabhuku emathematics. Maticha ese iwawo anotaura chishona chikaranga chizezuru. Vamwe vacho matemporary teachers for 23 years.
Vadzatsunga, pindai tione chii chiri kukonzera kuti paite dambudziko iri.
Ini semudzidzisi wevadzidzisi ndinoona sokuti dambudziko guru riripo nderekuti muzvikoro zvinodzidziswa vadzidzisi mitauro yakafanana nendevele nemimwe mitauro inotaurwa nevashoma haisi kudzidziswa vanhu. Ndinotondera kuti pakamboitwa mutemo wokuti College Yoga Yoga ngaive nendevele, asi tinoona kuti papasina vadzidzi vacho. Saka ndinoona sekuti ndo dambudziko guru riripo rokuti mwana unofanirwa kudzidziswa zvikuru kana achitanga nemutauro waamai vake. Vadzidzisi vacho ndokusina. Saka zvotoda kuti hurumende izviongorore zvakasimba kuti ione kuti ingaita sei kuti vadzidzisi vacho vaveko.
Ndodzoka kwamuri vaMafa, vamwewo vari kuti vabereki havasi kudzidzisawo vana mitauro yavo chaiyo mudzimba umo, zvaakupawo kuti zvibva zvanyanyonetsa kuti vadzidzirewo mitauro yavo yechivanhu iyi. Zvinenge zvichifamba sei?
Ndinopokana nazvo, hazvizi chokwadi. Ini ndakadzidzira mitauro yese ndakura Shona English zvete zvakadaro. Vanhu ngavaite manight school, vanhu vadzoke kuzvikoro. Patakatora nyika nenda yakuHarare paGrenville 4, ndakadzidzisa vanhu from grade 4 from form 4. Saka manight school ngauye tane magenerator, vanhu vaiye kuzonyora mathematics neEnglish nescience kuti vazoendawo kumakoleji.
Vadzatsunga, pindai tinzwa.
Ndingati ndinotenderana nezvizhinji zviri kutaurwa nevaMapa. Zvavari kutaura zvekuti kuitwe manight school, kuitwe zvese izvozvo, zvinhu zvinoda kuti zviongororwe nehurumende, nokuti isusu iko zvinezvi kuti munhu awane nzvimbo kucollege zvaakutonyanya kuomesesa, nokuti hurumende iri kutevedza mutemo wokuti munhu unofanira kunge ane manatural science. Kureva kuti kana iwo usina kuita science pao level wogoti math, wogoti English, zvinoita kuti iwewo usawana mukana wokuti upinde kumacollege.
Ndodzoka kwamuri vaMafa, vanhu vanoti panongotaurwa kazhinji nyaya yekuti mazezuru nevamwe vanenge vachitaurawo chindevere. Ko mimwewo mitauro yakaita sana Venda, vana Kalanga iyi haisi kusaririrawo here kumashure?
Tikaenda kumato ku matebele notes ku matonga kwaane language vana vakufundiswa grade 1 to grade 7 saka i process ino iri kuitiwa kuti vama languages aya aimbonzizo ndevashoma aidzidziswe zvino muzvikoro zvavo
avo vanga vari nengo yeparamende vaimbova nengo yeparamende uye variwo murairidzi vafelix magalela mafasibanda vari parunare mubulawayo manzwawo zvakare kubva kumutungamiri wecollege lecturers association of zimbabwe vadavid dzatsunga vari parunare muharare regai timbosvika kubrazil uko kuri kutambwa makwikwi efifa 2014 world cup ghana iri kutamba pari zvino neportugal ukuwo america iri kutamba negermany zvikwata izvi zviri mugroup g mitambo iyi yakamira yakadai pari zvino united states 0 germany 1 ukuwo portugal iine 1 ghana 1 vakawanda muafrica kusanganisira zimbabwe vakatarisira kuti ghana ikunde zvine mutsindo kuitira kuti ikwanise kupinda muchikamu chechipiri chemakwikwi aya izvi zvikaitika ghana inenge yobatana nenigeria iyo ikakwanisa kupinda mumakwikwi aya nezuro tiri kuona kuti mitambo yegroup h ichatambwawo nhasi algeria ichitamba nerussia ukuwo south korea ichitamba nebelgium sezviri kuitika paghana africa iri kutarisirawo kuti algeria ikunde kuitira kuti ipinde mumakwikwi ezvikwata gumi nezvitanhatu zvekupedzisira
ghana inofanira kunge ichihwina tinoona kuti group racho rinotinetsei iyezve iyo portugal inoda kuti inge ichiwanawo mamaximum points asi kune news zvisingafarise zvekuti Solomon Tari adzingwa mukempu yeghana zvinorakidza kunge yanga iri nyaya yedhisipe uyezve naKevin Prince Boateng naiwo futi vabviswa kusquadi iyoyo yekughana saka izvozvo zvinogona kuva affecta cause ava vatambi vaitotamba zvakanaka kusquadi yeghana saka kunenge kune pressure kusquadi yekughana saka vanotofanira kuti vange vachitraya kufaita kuti vange vachiwanawo mamaximum points asi zvinogona kunge zvichirema nekuti tiona kuti iyo Portugal iteam yanga yatarisira nevanhu vachinji kuti inge ichienda kumaknockout stages especially tichiona kuti vane vatambi vakuru fanika vana Cristiano Ronaldo nananani saka it won't be easy ipapo for Ghana kuti inge ichitamba ichihwina ipapo asi takaona kuti vakatamba sei previous game yavo saka izvozvo zvinogona kuvapa motivation kuti vange vachienderera mberi asi mashoko asvika iwawa yokuti Boateng uyezve naMutari kuti vabviswa muskwadi inyaya zvisingafadze kuskwadi yeghana
tombotarisazve kuti kugroup h kuchange kune Algeria imwe yakamirira zveafrica ichatamba nerussia zvii zvamungafungidzira kuti algeria inofanira kuita kuti ienderere mberi
algeria tikati isusu vatamba zvinonakidza kuma2 games that they have played not too many people vanga vakatarisira kuti vange vachitamba nemazvo asi tiri kuona kuti vaita zviya zviya zvekuti they've been forcing their way to be where they are saka takatarisira kuti inge ichikundawo russia russia inotamba zvayo asi ine game iri fast but tinoona kuti algeria nayo futi inogona kutamba game iyo iri fast
uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo vamuzi wetu adebe vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7
vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu chilive talk tiri kutarisa dambudziko riri kumateveleo nedzimwe nzvimbo dzine varayiridzi vasingakwanisi kutaura mitauro yenzvimbo idzi anokuonekai ndini jonga kandemiiri
neni blessing zulu ndokusiya mina jonga nachris kande